SUVE Women's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPI, takabatana nemamwe maorganizations akaita seZwala, Wilson neZimbabwe Human Rights Forum, takaendesa mutungamiriri wenyika kumatare edzimhosva dzepamusoro-soro mushure mekunge varatidza kuti vari kutadza kufifila zvinotaurwa neConstitution of Zimbabwe pasection 1756 and 8, iyo inotaura about gender equality, apo pavanenge vachiappointa macabinet ministers. Mukatarisa mucabinet medu, madzimai mashomanana. Pavakaappointa cabinet yavo, madzimai aingova 6 chete out of 20. Izvo zvinovaileta constitution yedu, so takaendesa nyaya yedu kuhigh court.
Dare redzimhosva rakatambira nyaya yenyu here? Rakati
takangomirira kuti tinzwe kuti zvii zvichabuda mukoti iyoyo, sezvo isusu tiri kufila kuti nguva yakwana kuti madzimai akwanise kuwanikwa achipinda mapositions akaita semakabhineti, makuitawo MPs nemacouncillors vachipinda mapositions ekuti vakwanise kutora chinzvimbo chavo che 50% sezvinotarwa neConstitution of Zimbabwe.
Sei masvika panhano yokumhangarira mutungamiri wenyika kumatare edzimhosva?
Izvo hatisiri tega tiri kutozviita kukinya madzimai anoshandawo basa rakafanana neredu rekukurudzira kusumudzirwa kwemadzimai. Vakawanikawo vachiendesa hurumende yavo kukoti, uko kwakasvika pakunopirwa mutongo wokuti President Kenyatta vanofanirwa kudissolve parliament yavo kuti izadzikise zvinotaurwa neconstitutional yavo zve50% mapositions all my leadership positions kunyanya mparliament kuti ange ari emadzimai.
Munofunga kuti muchabudirira here?
Shangoramba tichingopushawo tichida kuto make sure kuti madzimai awana zvinzvimbo zvavo, vazvimiririre vega. Pane zvese zvinonetsa madzimai nevanasikana, vakwanise kuzvimirira vega vachipusha zvinhu zvinobhenefita ivo neZimbabwe yose.